Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, June the 2nd, 2016. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyawuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at human trafficking of women to foreign countries like Kuwait, where they were victims of human trafficking rings in both countries. Some of the women were promised lucrative jobs but ended up allegedly being mistreated, with some of them being used as commercial sex workers against their will. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930 and 5940 kilohertz Monday through Friday at 8:30 p.m. But ladies out there, as you know, Thursday is your day. Pano pachinache madzimai musakanganwe.
We are also on the web on voazimbabwe.com, loba voashona.com, loba njalo ku voandebele.com. Linga kuhlwa njalo kubana sikhona ku Facebook lapho estreama khona live.
Don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele and VOA Studio 7. As you know, we are now live streaming, so join the conversation. Don't be left out. You can be on this program right now. We are live streaming.
Vasikana vasvika nhasi gumi nevashanu tatobva kutovatambira izvozvi, ende vazhinji vavo vachema zvikuru nekufara kuti vasvika kumusha. Vanga vachitenda zvakare hurumende kuti yavatengera matiketi kuti vakwanise kudzoka. Saka tavaendesa kwavari kurara nhasi kuti vagoonekwa nana chiremba, vachionekwa futi nemapurisa, vachionekwa futi nevatinoti muchirungu mapsychologist, kuti vaone kuti matambudziko avakawira angafambiswa sei kuti vagadzike zvakanaka. Takadaro izvozvi, taudzwa kuti vamwe vashanu vasvika futi kuembasi yedu kukuwe izvozvi zuva ranhasi 5 vamwe vasvika vasikana iko. Hurumende yava kutoongorora zvikuru nenyaya iyi, nekuti kana nhasi paairport maofficial ekumaministry iwavo ekomiti iyoyo vanga varipo, mapurisa vekusocial warfare vekuministry of health vanga varipo. Saka hurumende chiri kufadza ndechekuti yakaisa homwe yekuti vana ava vari kuuya kuembasi yedu kukuwe vachidzo vachitezvandataura kune vashanu vatosvika nhasi. Saka hurumende ichavatengera zvematikiti ekuti vauye kumusha. Saka vasikana vanhasi vasvika ava vanga vachitaurira kuti vamwe vavo vavakaenda navo ira kuenda kusaudi arabia. Saka izvozvo ndo vamwe vatiri kutsvaga.
Pari zvino mungati imi nyaya iyoyi yekupambwa kwevasikana nemadzimai yava kushomeka here? Pane zvakaitwa here munyika kuti pasawanikwe pachiwanikwa vamwe vari kuramba vachienda kunyika idzi?
Zvakazoitika ndezvekuti hurumende yakazotevedzera zvirongwa zvatakataparura sepalamendi kuti isu tinokungidzira kuti chiitai kuti vese vanoda kuenda kuKuwait vachipiwa mavhiza sevashandi vemudzimba zvibve zvabhaniwa izvozvo. Saka hurumende yakabva yaita izvozvo. Hurumendewo ndokubva yadaisa futi homwe yekuti vese vari kuKuwait ikoko nedzimwe nyika vemaarabhu vakwanise kuti vachidzoka vachibhadharirwa matikiti avo nehurumende. Ndokubva yaisa futi chirongwa chekuti vakatimirira kuKuwait, yatinoti muchirungu embassy yedu ikoko, vakwanise futi kuti vatore mbatya dzevanasikana vakadzoka avo vakanga vatorwa mbatya dzavo, zvese nhumbi dzavo nemapasipoti avo, kuitira kuti agodzoka.
Ndini Chipo Sanyika, ndinokufarawo kuti ndakadzoka kurumba kuzimbabwe. Mhuri yangu iri kufara kuti pamwe chete savekumba. Ndaichikukumbirawo kana hurumende ichikwanisa kuwanisa vanhu mabasa kunyange neavo vakaenda kuchikoro, nekuti kune vamwe vedu vakatoita teaching nursing asi vanenge vanotsvaga mabasa kunze, nekuti mune munyika medu hamuna mabasa. Saka ndaingokumbirawo dai hurumende yaikwanisa kubatsira vanhu vakaita seavo, iye nekubatsira vanhukadzi kuti tiwanewo zvimwe zvinhu zvatinoita zvemaoko vachitisapotawo. Pane vatakataura navo vekumusasa project, asi vakatitichazotibeedzai vanhukadzi, tichiona kuti mune zvamungakwanisa here kuita. vakati vatifonera inini shuro yangu ndeyekuti dai hurumende yaikwanisa kutibatsira uyezve dai ndaikwanisa kuenda dzokera kuchikoro then ndoitawo mishing then tozokwanisawo kunge tichiwana mabasa kurudziro yangu yandinongopa ndeyekuti kana munhu achinga anzwa kuti kwenyika kune basa ngaatange anatsonzwisisa kuti zvakamira sei uye nekubvunzisisa kubahembasa achiona kuti kunenge kune basa here zvechokwadi. People are very happy to come back home, and I think the government should help people to have jobs, especially those who are educated. We talked with those ladies from Sansa Project, and they said they were going to call us, and we are just waiting for their calls. I would like to advise them to first research about those countries before they leave this country.
Welcome. If you're just joining us tonight on the Women's Roundtable, we are continuing the conversation on human trafficking of women to foreign countries like Kuwait, where they were victims of a human trafficking ring under which they were allegedly mistreated, with some of them being turned into commercial sex workers against their will. What are your views on the issue, PJ?
Yeah, there are 15 women and 15 girls, who were allegedly abused in Kuwait, where they were promised lucrative jobs by employment agencies who arrived in Harare today in the first batch of government-funded repatriations.
Let's hear from Welfare Minister Prisca Mufumira on her advice on women and girls being recruited to work in Arab states before we continue, PJ.
I'm Prisca Mufumira, the Minister of Public Service, Labour and Social Welfare. A word of advice to young ladies looking for work in countries which they are not familiar with, to be very careful, because we've had very serious incidents of young girls who had gone to work in Kuwait and they came back reporting very serious abuse, and we are investigating to find out exactly what was happening to them. 32 ladies had arrived over the weekend, and we expect many more to come. So the word of advice is for ladies not to venture into countries which they are not familiar with, either the culture, the language, and everything. Just be cautious.
That there was a Welfare Minister Prisca Mufumira speaking after 32 young women and girls were repatriated a few weeks ago before the 15 that arrived today. PJ.
And also Kindness Paradza, the chairman of the Parliamentary Portfolio Committee on Foreign Affairs and ZANU-PF lawmaker, said the girls are part of the more than 200 Zimbabweans who are believed to have been trafficked to Kuwait. On arrival at the airport in Harare today, the returnees shed tears of joy, telling us stories on how other women and girls were outsourced to other countries like Saudi Arabia and were also facing abuse.
Yes, PJ, and we saw last week or heard last week the United States Ambassador to Zimbabwe, Harry Thomas Jr., saying his country was looking at ways of working with the Zimbabwean government to end human trafficking through organizations like the International Office of Migration. I did actually try to reach out to the embassy and the IOM to find out what programs they have put in place, but was not very successful. So we'll keep you updated on that issue, PJ.
And to date, more than 90 women have managed to return home after escaping from their employers and seeking assistance from the Zimbabwean embassy in Kuwait. The women then went into shelter and received assistance from family and friends. A local businessman, the Young Women Christian Association, YWCA International, and most recently the Welfare Ministry for tickets to return home.
Yes, PJ, some relatives and of the women and girls that have been missing in Kuwait and other Arab states have said they are concerned because they don't know the whereabouts of some of their children, their relatives. But we heard Mr. Paradza today saying that Zimbabwe has set up a desk in the Foreign Affairs Ministry and also in the Social Welfare Ministry to investigate. So for those people listening out there, if you have a relative that's been missing that you believe went to an Arab state to work as a maid, go to these above ministry, Foreign Affairs and Welfare Ministry. They are investigating and they can help you. PJ.
Human trafficking is the illegal movement of people, typically for the purposes of forced labor or commercial sex exploitation. What are your views on the issue?
Let's hear from Cynthia Mare. I think she made a very good promo for us, PJ.
Moto wa kunga ubira bira bira eh ga ubira bira bira moto wa kunga ubira bira bira eh ga ubira bira bira makadiva tereri ndini wenyu Cynthia Mare muimbo wa Zimbabwe musakangano kuterera women's round table china choga choga muna marvelous mutlanga Nyahuye na Praxedis Jeremiah pano pa Studio 7. Moto wa kunga ubira bira bira eh ga ubira bira bira moto wa kunga ubira bira bira eh ga ubira bira
siyambonga ke u Cynthia Mare siyalemukela kumsakazo wethu we Studio 7 eye Voice of Zim Voice of America lapho ke sikuhlelo olwe live talk kodwa sithi asihluzeni bomama njengoba kungolesine kunje nje lamhlanje kuhlelo lwethu sibuyela edabeni labesifazane kanye lamantombazana athathwa eZimbabwe beyengwa beqanjelwa amanga ukuthi sebetholelwe umsebenzi emazweni aphetheya kungaba emazweni angumakhelwane kodwa ke sigxile kakhulu emazweni ama-Arabs ikakhulu kwele Kuwait lapho okuvuke udaba oluba bazwa ngabaningi kuze kube lamhlanje udaba olusegudwini lapho okuthethwe khona amantombazana ayagqilazwa khona ngale abanye babo bebanjwa ngamandla ukuba nabathengise ucansi.
Aiwa, PJ, nasi michirongwa chedu che madzimai che Women's Roundtable. Turi kutarisa mabasa, ari kutarisa nani madzimai akatapwa ivo kuKuwait. Turi kutarisa kuti nasi taona pachidzoka madzimai gumi neshanu vatambirwa ivo pa airport ne makurukota ehurumende. Uyezve vabatsirwa kudzoka ne gurukota re social warfare. Asi PJ, ndisandaenderera mberi tine munyarikani wedu wekutanga Sisi Nancy Moyo. Muwe avo vakakwa nisa kudzoka ivo kubva kuKuwait. Saka nichataura zvakawanda tuda kuti tinzwe kwavari ivo kuti zvakafamba sei. Hello, Sisi Nancy.
Hello, magadi zvenyu ndani mavhula zvotanga.
Aiwa, tiri wadi magadi ikoko.
Aiwa, kuno tinofara zvedu magadi vaterera.
Iwo uri mumwe wevasikana vakanga vakatapwa kuKuwait wakadzoka rini?
Ini ndane 1 week ndadzoka. Ndakadzoka musi wa18.
Uyezve wambenge uchitaura iwe. Sorry, wambenge uchitaura iwe kuti makoronyera aya akushandisa dzimwe nzira dzekuti madzimai nevanasikana vaende kune dzimwe nyika dzisiri kuWait. Imbotsanangura kuti wanga ucherevei.
Makoronyera ari kushandisa dzimwe nzira dzakafanana nekuadvertisa nekushambadza mabasa kunyika dzakaita sekunana Dubai, Egypt, Bahrain, ari dziri dzimwe nyika dzinge dziri dzemamuslim idzodzi. Saka kana iwe uchinge watorwa kuenda kunyika yakafanana neiyoyi, iwe unongozo kana wangu wapasa mitemo yavo yabvumirana nekuti uwane bepa rekuti vakushanda munyika yavo iyoyi, vanokwanisa kungoramba vachikutenderedza munyika dzavo idzodzi dzemaarabhu, uchingoramba uchingochinjira uchingoenda uchingoenda. Nekuti iwe unyange wakanga usina kudzokenda kuKuwait unogona kutongopedzera wamuKuwait asi usini iwe wabva kuDubai. Saka vanhu vanofanira kuchenjerera kushambadzwa kuri kutwa mabasa ivo kunyanya kunyika idzodzi dzemaechiarabhu.
Asi iwe kubvira pawakadzoka muchiri kuona vanhu vachishambadza here mabasa aya?
Niko achioneka mabasa achishambadzwa iko zvina kushambadzwa achibuda munyika dzemana Egypt neDubai ndiri kunyanya.
Aiwa, wombobata wakadaro Sisinensi. PJ, there we have Nancy Moyo, one of the ladies that was actually in Kuwait, and she's retelling that after she returned, she's noticed that now the agents in Zimbabwe and Kuwait or other Arab states are now using countries like Egypt and other Arab countries to actually recruit young women and girls. So she's actually just, you know, highlighting the fact that women and girls need to be vigilant because you may not know that you are being recruited to be human trafficked. Because the advert comes as if you're going to Egypt and then you end up in Saudi Arabia and you've been human trafficked. So that's what she's sharing right now.
Yeah. Ngumunye lo wenelise ukuthena na aphume kumbe ayenelise ukuthena na abuyele ekhaya ngemva kokuyengwa njalo iqanjelwe amanga ukuthena nasetholelwe umsebenzi waya eKuwait kodwa kwathi sefika khona ngale wafumana ukuthi na hey kunzima akusebenzeki ngoba obeqilazwa usephendukileke ekhaya kodwa ke uthi yena uNancy Moyo unanzelele ukubana sokulobunye ubugqili njalo ngaphandle kokuba abayenga abantu laba mbe ama agencies kumbe nqabe advertiser kathesi baya advertise ukuthi sebefuna abantu abaya kwamanye amazwe akodwa ama Arab enxa yokubo Dubai kubo Emirates lezinye indawo kodwa uzagcina enxenye suse Kuwait so uyena uthi yena lilimuke ama imbiko enjalo
Mhm. Tombodzokera kwamuri sisinensi kana muchiri panhare kuti kubvira pamadzoka apa pane zvirongwa zvamawana muchikwanisa kuita here munyika zvakamira sei?
Kubva patadzoka tine richatatu tatanga kuita tisiri takagara tisaka hapana tatanga kutibatsira tingori kungorarama tiri mwedu ngati muri mudzedu tatiri kungobatsirana nati pari zvino kuenda kuchipatara tichinoona vanachiremba vachingotibatsira kwatakapiwa tinokwanisa kuendedu kunoonekwa nevanhu vesocial services mahara ndokwatiri kungokwanisa kuenda pari zvino asi pari panyaya dzekutiwane chekuita so far hapamba sina chakashanda awana chibatsiro rokuti tiwane zvekuita
asi shuwiro yenyu yanga iri yekuita sei
chiro yangu yanga iri yekutanga kampani yekuita events management kuti pangava nemunhu ari kuda kuita kana ungava muchato tinotoita tomuplanira muchato wake totsvaga matende totsvaga mashuffling dishes ekuita chikafu chedu nekudzidzira kubika kubva kumakeke zvese nechikafu chacho zvekuti zvese tinenge tingozvita zviri pano wani zvese nemagau nemuchato ende dzevaperetedzi asiti zvese zvichingobva pari pano wani
aiwa mumbobata makadaroambani
kana chii senchingoita zvese
Ehe mombo bata makadaro. PJ, I was speaking there to Nancy, one of the ladies that came from Kuwait a week ago, and she says her, you know, she wishes that she could start a catering business. She's saying that since they came back, they have not really been engaging with any other organizations except medical help from the government. So she says they are being provided free medical help and also counseling assistance.
Yeah. Veloke kusaqhuqa lapho uNancy Moyo esithi yena ngemva ube buzwe ngumavelasi ukuthi kati vele benzeni uncedo abalutholileyo ngemva kokuphenduka kwabo. Yena ke uMamoyo uthi hayi akula lutho sibilo olubambekayo esithe saluthola kodwa ke umqoka ukuthi uhulumende wenelise ukuthi abatholise usizo lokuthi babona babonwe ngodokotela laba bengqondo ukuzikisa ingqondo ukuthi babuyele empilweni zabo kodwa ngaphandle kalokho hayi abanikwa ngalutho ikanti ke yena ke ufisa ukubana nga uyancedwa ukuthi athuthukise ibhizimisi kumbe ukusungula ibhizimisi lokuthi abe phekela labo kumbe abe qoqa imichado kumbe imputano ethile icatering
PJ, takamirira kunzwa kune vateereri nevamwe vanyarikani vedu. Tombonzwa kuna Sisi Tariro negitare vaneka mutakunanzwa kavakatigadzirira.
I am burning like a fire. Would you ignite the passion? Won't you love me? I am burning like a fire. So won't you love me? My name is Tariro Negitare and you're listening to the Women's Roundtable on Studio 7 with Marvelous and PJ.
Don't forget to join us every week here on the Women's Roundtable. I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
And I'm Praxedis Jeremiah. Asiyihluzeni bomama.
Thank you very much there, Tariro Negitare, urging all the women listening out there to tune in every Thursday here on the Women's Roundtable where we speak about issues affecting women. PJ.
Yeah. Siyambonga ke uTariro lapho ngokusi chayela kuyingoma nyanyana ekhuthaza omama ukuthi nana balalele uhlelo lwethu lani nyali khuthaza ubana lilalele uhlelo lwethu njalo liye ku Facebook liye bukela lolu hlelo ngoba siya streamer live lingakhohlwa ke njalo ukwenza like ama Facebook pages ethu athi VOA Indebele VOA Shona le Live Talk Studio 7.
Happy Jay, sekuziva kwenyu vatereri tiri ku live streamer izvezvi munogona kutokurukura nesu munokwanisa kuenda motifarira pamapage edu anoti VOA Shona, VOA Ndebele ne VOA Studio 7 tikwanise kutaura tiri ku live streamer pari zvino asi kuti munge muri muchirongwa munofanira kutanga matifarira todzokera hedu kuna Sisinensi Moyo Sisinensi tinotarisa kuti pane vamwe vakasara vatiri kunzwa kuti vari kunyika dzakadai sana Saudi Arabia nekumwewo dzimwe Omani Qatar vakadai vari kunzwa here nyaya iyo iri kuitika kuti vamwe vari kudzokera kumusha Sisinensi Moyo
vakatorerwa mbozha runhare nevanhu vavanoshandira iva vanozviziva kuti ukaramba nembozha runhare unoramba uchiziva zviri kuitika saka vamwe vanova vakavatorera mbozha runhare saka havana chavanoziva zviri kuitika vamwe vari kuziva asi nenhau yekuti vavakure havachakwanisi kuti vakwanise vachitiza vakungogara vachishati vamwe tinokwanisa ndetu vamwe tiri kutaura navo vari kutozodai makwanisa matibatsira tawana rubatsiro rwatingawana senhau iri kuitika kusaudi arabia hakuna embasi yedu isi yezimbabwe iriko ikoko saka vari kutomirira kuti dai vakwanisa kuti vakwanise kudzokera kukuwait but kudzokera kukuwait kwacho kuri kunetsa nekuti havana madzokerero havangaiti havangafambe vasina mapasipoti kuti uri kubva kune imwe nyika uchienda kune imwe nekuti ukabatwa unongodzorerwa zvine mapurisa munhu wanga wachishandira saka ndozviri kuvaremera vatomira kuti vawane rubatsiro runobva kuhurumende kana kurunga kuti vakwanise kubva pavari pavo
okay chimbobatai makadaro chimbotaura nevamwe vari kubulawayo hello okay. Hello aiwa mombobatanyi makadaro Sisinensi Moyo tiri kumbogadzirisa michina yedu kunoku hello makadiko aiwa mombotaura nasisi pichi handiti munotaura chindevele ehe mombo akurukura kuti zvaifamba sei kukuitire zvine zvemadzoka ikoko kubulawayo kwakamira sei pj
yes siyakwamukela kuhlelo
ndotaura kuti yoko linjani
hayi saphila wena ke uphenduke nini
mina ngibuye mhlaka 30
ye chasisa-ke ngamafitshane ukuthi kwahamba njani ukuze uthole umsebenzi khona ngale njalo lo hlupho odibane lalo usufike khona ngale lokuphenduka kwakho
nhare dzacho dzinenge dziri kuita jealous pj apa handisi kuziva noti handanzwa kuti kedekete
lokukona
nhare dzese dziri dziviri dzinenge dzatitisa asi ava mumwe wemadzimai vakadzoka kubva ivo kukuwait ehe vanga vasingadi zvavo kuzikanwa zita ravo asi vanogara kubulawayo vaitivo vakasiya vana vaviri pavakaenda kukuwait saka zvanga zvichinyanyovarwadza ndezvekuti vana pavakadzoka yanga iri nguva yekuti zvikoro zvazvichangovhurwa ndakambotaura navo tisati tauya zvedu pano papurogiram asi tichanamba tichitraya nharo dzavo nekuti pari zvino dzinenge dzatitiza asi to all our viewers and listeners please don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona VOA Ndebele and VOA Studio 7 so you can join in the conversation we are live streaming right now PJ
yeah kulabo abasanda kusixhoma singumsakazo weStudio 7 eVoice of America lapha ke sikuhlelo asihluzeni bomama sihluza udaba lolo olwamantombazana nganye labesifazane abayengwa kumbe abaqanjelwa amanga ukuthi badingelwa imisebenzi kwamanye amazwe ikakhulu emazweni lawa ama-Arabu abantu abasifazane laba bafike base begqilazwa khona ngale kumbe njalo babanjwe ngamandla ukubana bayethengisa ucansi ikanti ke lalapho singaka kulungakabili udaba igudwini udaba lokuwait kubakhona abesifazane abaningi lamantombazana akade lokho eyengwa marvelous besiswa emazweni anjengakubo Botswana emazweni anjenge South Africa emazweni anjengabo Namibia UK eNew Zealand eAustralia khonapha eMelika kanye laseCanada bafike ngapha baficana ukuthi izinto azimanga njalo ikakhulu ngapha ngaseMelika ngake ngezwe olunye udaba lo mama sibili owayesekhulile owathathwa eZimbabwe ukuthi abuye azogcina abantwana umama lo wayesebenza kodwa ke wasefika wasethathelwa ipassport yakhe ukuthi asebenze njalo wayengatholi la off kodwa ke okwakhathesi umama lo wazo wathi sevulekile amehlo wakwanisa ukuthi akhulume labanye yikhona lapho ahlengwa khona wayenelisa ukuthi aphenduke ekhaya abantu bakhe sebesithi bube ngumuntu omdala sibili abantu bakhe bacina sebesithi hayi umama akaphenduke ekhaya udubo ludubo kodwa ke kaphenduke ekhaya ikanti ke khathesi sikhangela kakhulu labo abaye bagqilazwa ngale ngase Kuwait ngoba bebevele sebefike khona ngale baphelelwa la ngumphako baphelelwa la ngolwazi kodwa ke khathesi sijonge ukuthi sikhuthaze abesifazane bonke kumbe amantombazana wonke angabe elokhe ephakathi kodubo la lezihlobo labangane labo abalabantwana abalokhe bephandle kwelizwe kuthiwa lingalakho ukuthi liye ehofisini yogaja lobudlelwane lamanye amazwe liye khuluma lawo kumbe njalo ugaja lwezisebenzi le social welfare lenhlala kahle kaZulu ko mayimfumira liye khuluma njalo ukuthi abantwana asibazi ukuthi bangapi enxenye bangaba lakho kulinceda
PJ Roida Matanzi kwakuna va kindness paradza vano vaivo vanoshanda semudare muzano PF vachiti ivo kwave nezvimbo dzinogona kuenda vanhu kana vachida kunzwa kuti hama dzavo dziri kupi ku social welfare uyezve neku Foreign Affairs Ministry vanokwanisa kubatsira ikoko kuti zvii zvamungaite kana makateerera mune hama dzenyu dzamusiri kuziva kuti dziri kupi PJ tinenge tine muteereri vagara makadi yenyu
zviberi makadiyo
aiwa tiri wadi motipo pfungwa dzenyu makwanisa kuita lucky nekuti mafoni acho ari kunetsa
taura henyu ngoje tatirai kwenguva upi
taura henyu
dambudziko riri papa anateteka zvinoita kuti zvese zvimire zvese zviripo izvi kuwanika kwemabasa kana pasina basa chete panonetsa ipapapo hozi chiri kukonzeresa kuti vanhu vadaro ini ndinosenzera muno musouth africa makaona zvese zviri kutaurwa izvozvo ndo zvimwe chete zviri kuitika munomu but vamwe vanoshandisa panenge pasina zvokuita hapana zvokuita ndo zviripo kuti vatambura kumusha uko votirega tiende uko vosikonosangana imo muno musouth africa kuri kuti hurumende yakada kutoita chirongwa chaaita ichi kutoriva kuti vachitora vachitora vamwe vanhu kuno kwachivadzodzera kumusha vari kuitwa zvimwe chete zvavari kutorera vamwe kukoiti izvozvizvo
aiwa
zvirimo zviri kutorarama zviri kutoitika munhu
ehe ndichatongokumbirai kuti murambe makabata nekuti nguva dzedu ndodzadyanana kuti titaure nemi patichaenda kune chimwe chikamu chechirongwa chedu rambai makabata henyu mukoma PJ, we're hearing there from one of our listeners, but we'll have to catch him on the other half. But we want to thank our guest, Nancy Moyo, a lady who had been trafficked to Kuwait but returned a week ago. And also another lady from Bulawayo, but we were not able to really speak to her because her phone was not really audible. So please do not hang up. And for our radio listeners, as you know by now, we are live streaming. So please go to www.voazimbabwe.com and our Facebook pages. So stay tuned. I'm Marvelous Mhlanganya Hoye.
Mina practice Jeremiah Linga Kosha Ubana Likale Lilenze like Facebook page to VOA Ndebele. Uze Lisbonne live streaming.